Manera kanaka muri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu chivabvu 12/2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika anowedzera nguva yekuti mukuru wevatongi vematareidzi mhosva vaLuk Malaba avo vanga vachifanira kuenda pamudyandigere varambe vari pabasa.
Chikumbiro chetu chatiri kuda ndechekuti apateedze zvekumbiro remutemo kuru katakatarisa section 328 subsection 7 inoti iyo hapana uyo anga ari pachigaro anobvumirwa kuva anowana mukana wekuendiwaatikati wekubhenefita kubva mukuwedzerwa kwenguva yekuti agare pachigaro ichochocho. Kana paine nguva inenge yakatarwa inenge yachipwa inonzi inobhenefita vamwe vasiri avo varipo pachigaro.
Asi mamwe magweta anoti zvaitwa izvi zvinoratidza kuti hurumende hairemekedze mitemo nematare ayo.
Vakatanga vandisa zvewaiti nezvo ndakavhara mazuchi vaiti ndewaiti chocho handinyangoti vakatanga kulaita kagasi kanenge kanonamiswa mapoto kanobuta filimu yeblue vachindipisa kumeso sanairava rakavhara mazuchi.
Nengo yeMDC Alliance vaLengwani Mavhunga vanotaura pamusoro pekudirwa kwavakaitwa muchetura vari maoko emapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vawedzera temu yemutongi mukuru wematareedzi mhosva nemakore mashanu. VaLuk Malaba vange vachifanira kuenda pamudyandigere musi wa15 chivabvu apo vanosvitsa makore makumi manomwe ekuberekwa. Asi zvichitevera kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika uko kuri kukonzera mutauro mukuru munyika, vaMnangagwa vashandisa mutemo mutsva uyu kuwedzera nguva yavaMalaba kuitira kuti varambe vari mukuru wevatongi vematareedzi mhosva. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Munyori muhofisi yemutungamiri wenyika nedare makurukota Dr. Meshack Svanda vazivisa vaMalaba zviri pamutemo kuti nguva yavo yekushanda yawedzerwa nemakore mashanu navaMnangagwa. VaMnangagwa vawedzera nguva yavaMalaba panguva ino paine nyaya dzakawanda dziri kumatare dzichipikisa mutemo weConstitutional Amendment No. 2 Act uyo washandiswa navaMnangagwa kuwedzera nguva yavaMalaba vari pabasa. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevele vati zvaitika izvi zvinoratidza kuti hurumende hairemekedze mutemo nematare.
Ndakaona zvakawanda zvakanyorwa mumapepa ematare ndechekuti ava sezvavatotaridza kuti havaneini zviri kuitika nezvichabuda kudare. Nyaya dziri kumatare ndonase kuti dzinenge dzangovawo kungoendawo. VaMnangagwa vatoita zvavanoda ende matare achange achiteerera zvaanodiwa navaMnangagwa. Ndomaonere ndiri kuita zvinhu zvichaitika panyaya iyi.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vakakwira kudare reHigh Court nemusi wemuvhuro nechikumbiro chekuti vatongi vematare eConstitutional Court neSupreme Court havafaniri kuwedzerwa nguva vari pabasa kana vachinge vasvika makore makumi manomwe kuberekwa zvichitevera kusandurwa kwebumbiro remutemo wenyika pasi peConstitutional Amendment No. 2 Act. Pasi pemutemo uyu mutungamiri wenyika anobvumirwa kuwedzera nguva yavatongi kana vasvika makore makumi manomwe kana vachinge vabudisa magwaro kubva kumachiremba anoratidza kuti vanenge vakasimba zvekuramba vachishanda. Dr. Kika vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nhasi hazvishandure nyaya yavo iri kumatare vachiti ndizvo zvavari kupikisa.
Kuwedzerwa kwaita tema hakuchinje nyaya yedu semaministiro atakaiita, saka tichangoenderera mberi neaction yedu sekutanga kwatakaiita. Hazvina zvazvinochinja nekuti extension iyoyo ndo zvatiri kuchallenja kuti zvisaitwe maapplication iyoyo.
Rimwe remagweta avo advocate Wilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti zvaitika izvi kutyora bumbiro remutemo yenyika.
Chikumbiro chetu chatiri kuda ndechekuti apateedzerwe bumbiro remutemo zvikuru katakatarisa section 328 subsection 7 inoti iyo hapana uyo anga ari pachigaro anobvumirwa kuva anowana mukana wekuendi wekubenefita kubva mukuwedzerwa kwenguva yekuti agare pachigaro ichochocho. Kana paine nguva inenge yakatarwa inenge yachindwa inonzi inobenefita vamwe vasiri avo varipo pachigaro.
Mumagwaro avo vakika vanoda kuti gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi nevatongi vese veconstitutional court nesupreme court gumi nevatanhatu vapindure nyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi remagweta avaziyambi ziyambi nevatongi panyaya iyi. Asi advocate Mandinde vati ivo nemagweta aya pamwe nedare vabvumirana kuti nyaya iyi ichanzikwa nemusi wechishanu masikati nevatongi vehigh court vanoti Justice Helena Charerwa, Justice Appius Show naJustice Esther Muremba.
Zuva ranhasi tabvumirana kuti nyaya iyi ichanzwikwa mudare rehigh court musi wechishanu musi wa14 Chivabvu masikati nenguva dza2. Saka tabvumirana zvakare kuti mamwe mapepa anofanira kufambiswa nemagweta achafamba rinhi kubva nhasi kusvika musi wechishanu mangwanani.
Vakika vanoti vamalava vanofanira kusiya basa nemusi wechishanu apo vanosvitsa makore makumi manomwe ekuzvarwa, uye mutevedzeri wavo Justice Elizabeth Bounza vabve vatora chinzvimbo chavo. Zvichakadai, mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly Valav Momaduku vashora kusandurwa kwebumbiro remutemo vachiti nekuita izvi ZANU-PF yakaputsa chirangano chayakaita navo pasi peurongwa hwePolitical Actors Dialogue. Vati kunyange hazvo vari kutsigira zvese zviri kuitwa nevanhu nemasangano akasiyana-siyana kupikisa kushandurwa kwebumbiro zvakaita sekuenda kumatare, bato ravo richakurudzira vana veZimbabwe kuti varange ZANU-PF nekusaivhotera musarudzo dza2023. Vati zvisinei nekuti vakaraswa neZANU-PF pakusandurwa kwebumbiro remutemo, vacharamba vari muPoland umo vari kuronga kusandura mutemo wesarudzo kuitira kuti urerukire mapato ese munyika.
Then nyaya yemakambeni ndenge chidarikana kambeni yasvika tobvisa zvese zvokuti kune mopa unotaurira maaiwa nguva yekambeni ngakungoti chero munhu angoita kambeni mapurisa anofanira kunge achingomhanya mhanya iwo achitarisa munhu wega wega.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rezanupf panyaya iyi sezvo mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa Mugwadi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Dare rehigh court nhasi rambomisa kutongwa kwemhosva iri kupomerwa nhengo dzeMDC Alliance nhatu dzinoti muzvare Joana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova kuitira kuti ritange razeya chikumbiro chavo chekuti mutongi nemuchuchisi pamhosva yavo vabviswe sezvo vachiratidza kuti pane divi ravakarerekera. Vatatu ava vanoti Magistrate Amai Bianca Makwande nemuchuchisi vaMichael Reza vanofanirwa kubviswa panyaya iyi kuitira kuti itongwe nevanhu vanoita basa nemazvo. Izvi zvave kureva kuti High Court ichanzwa chikumbiro chevatatu ava zvizere. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights iyo iri kumirira nhengo dzeMDC Alliance idzi vakumbirai Mafunda avo vanoti vari kufara nemutongo uyu.
Hongu dare wevajustice Chitapi Tawanda Chitapi wekuHigh Court wakapa mutongo wamataura wekumbomisa kutongwa kwevasikana vatatu ivava Honorable Joana Mamombe, Sisi Netsai Marowa na Cecilia Chimbiri wakati ngavambomira kumira pamberi pedare kutongwa pamberi paMagistrate Rose Bianca Makwande, Magistrate Judge wapa mutongo wekuti chikumbiro chavo kana application kwavo yavo iri kuHigh Court ngaitange yatariswa agent chamber application yavo yavari kukumbira kuti Magistrate Bianca Makwande wazviite recuse herself kana kuti wabve pakutonga vasikana vatatu ava itange yanzwikwa. Application iyi yechikumbiro chekuti Magistrate Makwande vatange wanzwi vabviswa ichanzwikwa nemusi wa 13 May unowa mangwana china kudare reHigh Court. Saka tiri kutarisira kuti chikumbiro chavo chicharemekedzwa
Ko zvii zvakapa kuti vatatu ava vawanikwe vachigunun'una nekusabatwa zvakanaka nemuchuchisi pamwe chete namagistrate.
Zvavari kunyunyuta vari kuti mutongi Mezuri Bianca Makwande havana kuva independent kana kuti vanenge vatoratidza kuti kune divi ravakarerekera. Vari kuchema kana kunyunyuta kuti havazokwanisa kuwana fair hearing kana kuti kutongwa mune zvakanaka nekuti pane kakusafara kavainako. Zvinhu zvinotenderwa pamitemo yedu yeZimbabwe. Kana uine kunyunyuta unogona kubvisa chichemo chako pamberi pedare woota upresenta mafacts avo kana kuti zvichemo zvako. Ndo zvayaitwa namukoma Aleke Muchada Hama kudare High Court. Hongu tinotarisira kuti chichemo chavo chiremekedzwe wamire pamberi pedare pane mumwe magistrate asiri Mezuri Bianca Makwande. Izvi zvakabva panyaya dzaiitika panyaya dzaiitika gore rapfuura early this year kana kutanga kwegore. Sezvamunoziva gore rapfuura Johana Mamombe anga atombo separetwa panyaya dzekutry kutongwa kwakanza achafanifani kutongwa pamwe pane vasikana. Zvinhu zvavari kunyunyuta zvakare. Vari kuchema futi zvakare kuti pakamboitika nyaya dzavo munotoziva kutoti pane Johana paakati ndiri kurwara pfungwa hadzi kusinisa kuita zvakanaka nenyaya yekushungurudzwa. Magistrate iwa vanga vatoti hazvina basa izvo, ngatiendere mberi nechi nekukutonga. Asi sezvamunoziva mesodare High Court gore rapfuura rakazomisa nyaya iyi kuti asamiswe pamberi pedare uyezve kana kuti uyezve atarisikwanisa kuvaikumbira kuonekwawo nevanoongorora vari independent machiremba zvanga zvarambidzwa. Ndo zvimwe zvavari kuchema nazvo pamberi pedare.
Vakumbirai Mafunda ndivo mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vanga vachitaura vari parunare muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Nengo yeMDC Alliance valengwani mavhunga avo vakadirwa muchetura kumeso unofungidzirwa kuti isulfuric acid nevanofungidzirwa kuti vasori apo vainge vari mumaoko emapurisa paHarare Central Police Station mwedzi wapera vanoti vachakamirira kunzwa kubva kuna ana chiremba kuti mhando ipi yemuchetura yakashandiswa pavari. Vamavhunga vanoti vakasungwa mushure mekunge vaenda kudare raMajor Street muHarare kunotsigira mutevedzeri wasachigaro webato ravo vaJob Scala avo vaitongwa nedare iri. Asi mapurisa anoti vamavhunga nevamwe vavo vakaita savamunyaradzi Mafararikwa vakasungwa mushure mekunge vaisa marara mumugwagwa paCopacabana muHarare vachikanganisa motokari nevanhu kufamba. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Mudancube sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika vakazembe-kazembe vaudza Studio 7 kuti kana zviri kutaurwa zvakaitika vamavhunga vanofanira kumhanara kumapurisa neumbowo hwavo vakavimbisa kuti nyaya yacho inoongororwa. Asi vati havo pane vamwe vanomboti vakashungurudzwa asi vasina umbowo hunobatika. Muguzeya nyaya iyi tabata vamavhunga
vakasungwa ndiri parodhi pakoti tikanopinzwa mukarumu kanga kaine rima kanga ine light one rekuti ini ndandakatoiswa light acho pandiri chaipo chaipo zvekuti vaindiata kana asingakwanisi kuvaona asi ivo vaiti ndiona bhozi ndandakatosha. Vakatanga vandisa zvewhite nezvo ndakavhara mazizo chii vaiti zvewhite ichocho handichanzoti chii. Vakatanga kulaita kagas kanenge kanonamiswa mapoto kanobuta flame yeblue vachindipisa kumeso sana yaramba rakabvara mazizo. So munhu wacho aifunga kuti ari kundipisa kumeso asi atipisa paroko pangu patori neinjari ndopakaita inonzi deep burn bcause akaramba akandipisa ipapo achifunga kuti kupisa mazizo ari kupisa mazizo ndakanda. Pakandipisa pakandisvika patsinga iparoko ndauda kukona bvo ndopakabvandipa kufesi that white substance yaida kuti that same day ndobva vatanga kuchiataka mumwe wangu avakamukwadza anga abata ndakutofamba.
Vaikubvunzai kuti kudii pavaikurova yapa?
Vaida zvanga zvakawanda achibvunza iwo Job Scala ari kupi aidatodem ari kukoti ndakaikoti kana ndiri ariko iye matumwa nani tinogona kuti kurova ende kwapikena nemi avaindi vachivachikunzi zvakawanda ende zvimwe zvanda anozotipindira bozi they were just attacking me ende vaindi pisa ndotenda munhu akauya akachitibatsira veloend order uruma ndiwo mapurisa acho akati awa vana kuti kuvatsvaka pakudhara ndiwo pakaisika chichaji changu chisina basa chavakazomusunga nachii tichota kuna mazeizo loya rakabva rangu usvika ndandichiri fiti inini wacho ichanda zedirection ichatanga fiti loya rakati ndiona nini akati mangwana makuseni uyu ndiye akana kuchipatara ini ndali mukora ndina havangu ndiita zvandita ndichandibira handiri chibati ndinozwa kutsva ndipewo mvura ndichikubira kufesi ndikubira kufesi ndikubira kufesi ndipewo mvura chete ndivarenda kumaseuzi epasendera ndaenda kumaseuzi epasendera takararapo
ko makazoziva sei kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka
apo makuseni vamwe vasungu vangu varimo vainzi mahwindi ini mudhare mambozviona here rari chii ndakuchizwa gumbo ndakutaza gumbo razimba harichakwanisa kusumuka ati gumbo rikurwadzaona ko fesi yenyu mamboiona here andina muno mamunaita magirazi endiona kati ndara zvamakaita hazizvo munofanira kudima kufanaunda kuchipatara kudarika atobuda u serious ndikandimirire kagweta rindizorudza kuti rindione rindi aseve tikwatekera kuchipatara zvino ndiparakata vanhu vandikukumbira kuti vaende kuchipatara
vakabvuma here
vakatanga kurama vanhu havaende kuchipatara vanoenda kuchipatara chepublic chepublic sei hamuna munoziva munyika hamuna dokta anoapinda izvozvi tinosiva paaiwa kana musingange chepublic vachafira mumaseu kana kurwarira vari maseus loya rakatoreti im opting to go kuchipatara chepublic vaatendi
pamakazoenda kuchipatara vana chiremba vakaziva here kuti manga madirwa chii apa
vana chiremba vapari renyatwa hapana vana chiremba papari renyatwa takasvikapo mastatna 2 tikatanga kuatendwa zvekutatendwa ndokutaura kutorwa tembricha 10 o'clock ivening ndobvasati ndatanira kuti atendwa kutorwa tembricha nemuzii newet nebp na 10 usiku statna 10 loya ranga riripo vanonzi vajiti vangu varipo vachitopenga kuti ndikumbira ndovaendese kumaprivate maprivate angatobo vakaramba pakafonwa vachifonwa nhoo handiiaonwakunzi vakuru vari kuramba vanonzi vakuru vari kuramba kuti vanhu ngavara kuna dokta maprivate doctors around 1 ndobvasati what we are going to do takungotora masamples tione tichivaiswa apa asi mukoti hatizoshanda because isusu hatina masimba nekuti tikurambidzwa kuti tikuatende directly and zviri pamutemo
saka vakazokuudza here kuti mangadirwa muchetura upi wacho
ndakamirira izvozvo takazoenda kujera vanakwanisa kuzouya kujeri
nhengo yemdc alliance valengwani mavhunga vachitaura vari parunare muHarare hurumende inoti iri kugutsikana zvikuru nemamiriro akaita zvidhu muzvikoro maringe nenyaya yedenda recovid-19 ichiti hapana chekutyira sezvo denda iri riri kukwanisa kumiswa kupararira izvi zvinotevera gwaro rakaburitswa nezuro nesangano revarayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe kana kuti atus iro rinoti zvikoro hazvina kukodzera kunge zvakavhurwa sezvo zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvezvikoro zviri pasi pehurumende zvisiri kutevedzera zviga zvakatarwa nehurumende senzira yekudzivirira nayo kupararira kwedenda recovid-19 muzvikoro kana kuti standard operating procedures vachipindura mashoko aya mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti bazi ravo riri kugutsikana zvikuru nekuti vadzidzi nevadzidzisi vakanga vabatwa necovid-19 pakavhurwa zvikoro vakapona vandoro vanoti avo vakaitawo ongororo yavo vakabuda negwaro ravo vanongozvionera voga nekupona kuri kuita vanhu uye nzira dzekudzivirira kupararira kwedenda iri dzakaiswa nebazi ravo muzvikoro ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
bazi reprimary nesecondary education rinonzwa manyukunyuku zvikuru nekuti vadzidzi nevadzidzisi vakabatwa neutachiwana hwecovid-19 pakatanga temu ino vazhinji vacho vakaita anonzi marecoveries vekusecret heart nevekunana embakwe zvekuti izvezvi zvine mhaka yemastandard operating procedures edu vaya vatingati vane maactive cases vakadzikira zvikurusa saka isu tinonzwa kufara kuti zvikoro zvedu zviri kuteedzera mastandard operating procedures avo vaya vanotaura kuti vakaitawo gwaro ravo rekutarisawo kuti zvakamira sei zvakamira sei havanongozvionerawo vega nekuita marecoveries ari kuitika uye nekuita kwatinoti containment the spread of COVID-19 kuti isa pararira kuita bazi redu re primary ne secondary education.
Avo vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya yeCOVID-19, vanhu gumi nevashanu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu vatatu vakafa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru 30 nezvisere nemazana mana nemakumi mana nevasere kana kuti 38,448, uye vafa nechirwere ichi vachisvika pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 1,579. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu zviuru zvisere nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 8,953 vakabaiwa nhomba yekutanga nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nenhomba munyika yose pazviuru 530 nezvipfumbamwe nemazana mashanu nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 539,526. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba yeCOVID-19 kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzevanhu musangano reUnited Nations vanoti vari kushishikana zvikuru nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kutyorerwa kodzero dzavo muAlgeria, vachiti hurumende yenyika iyi iri kuenderera mberi ichimbunyikidza kodzero dzevanhu dzekutaura vakasununguka uye kuungana sezvinobvumidzwa nebumbiro remutemo yenyika iyi. Sangano reUnited Nations rinoti kubva zvatanga vanhu kuratidzira munyika iyi muna kukadzi, uko kwakambenge kwamiswa nepamusana pechirwere cheCOVID-19, rari kutambira mashoko anoti mauto nemapurisa ari kushandisa nzira dzisiri pamutemo kumbunyikidza vanhu vanenge vachiratidzira murunyararo. Hurumende yava Joe Biden yemuAmerica inoti ine urongwa hwekuti vanhu vawane nhomba yeCOVID-19 nenzira dziri nyore. VaBiden vanoti vose vanoda kubayiwa nhomba vanokwanisa kuwana zvekufambisa pachena. Hurumende yavaBiden ine urongwa hwekuparura chirongwa chekutakura vanhu vasina motokari dzekushandisa kuti vange vachishandisa Uber neLyft, mari yacho ichizobhadharwa nehurumende. VaBiden vari kuwedzerawo rubatsiro kumatunhu kuitira kuti chirongwa chekubaya vanhu nhomba chibudirire. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatafadzwa chikoto, avo vakaberekerwa kuHuzumba vakasarudzwa kuvekanzura weTrabston mudhorobha reKobe kuBritain. Vachikoto avo vakakwikwidza vakamirira bato reLabour Party havasivo chete munhu ane midzi muZimbabwe akakwanisa kuwana chigaro musarudzo dzemakanzuru dzakaitwa muUnited Kingdom yose nechishanu chapfuura. Madzimai maviri, amai Nicole Nkazimulo Moyo naamai Alice Mpofu Coles, vakakwanisawo kusarudzwa munzvimbo dzavakamiririra. Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe uye varumiri weMDC Alliance kuBritain vaElliot Pebe vakakundikana kuwana chigaro apo vakakwikwidza vakamirira bato reLabour Party. Asi vachikoto avave nemakore anodarika makore makumi maviri vari muBritain vanoti vanotenda zvikuru rutsigiro rwavakawana kubva kuzvarwa zveZimbabwe zviri mudunhu ravo, vachikurudzirawo vese vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vabatane nekushanda pamwe chete kana vachida kubudirira mune zvose zvavangade kuita. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chino chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Ichokwadi, ichokwadi, tinopembera tiri pamwe chete, tinonyanya kupembera zvikurusa nemhuri yeZimbabwe inogara munharaunda ino yandigere, nekuti neni takamira pamwe chete. Saka tichipembera, tinoda kupembera tiri pamwe chete nemhuri, nekuti chiitiko ichi ndechemhuri yeZimbabwe iri munharaunda ino.
Muchiimirira bato ripi vachikoto?
Pabato apa takapinda tiri pabato reLabour. Labour ndichida kuifananidza tinokwanisa kuti tibvise kufungidzira kunoita vanhu kuti zvimwe chete neMDC haisi. Ndinoifananidza maringe neZANU-PF.
Sei muchidaro?
Nekuti Labour ukatarisa demographics dzavo vanoda kumiririra vanhu, the masses. Saka ndinoona kuti ine zvimwe zvinhu zvinofambirana nepfungwa dzatinazvo nemamiriro akaita nyika yedu ikoko.
Kune vana veZimbabwe vakawanda vachikoto vari kunze kwenyika vanoda kunzwa kuti vachikoto vakaitawo sei kuti vange vachipinda mune zvematongerwo enyika nekusvikobudirira kusvika pakusarudzwa.
Inini bato reLabour iri ndakaripinda 2013 panaive ndiri kuyunivhesiti. Ndaiona kuti zvinhu zvavanomiririra sevanhu vanobva kunzewo kwenyika tinoshezwa kuno tichizi maforena, mapolicies avo ainge akaswedera pakuti atichengetedzewo ari a bit more friendlier. Saka izvozvezvo ndiri kuchikoro ndiri kuyunivhesiti ndakatanga kutedzera zvavanomiririra ndichiongorora ndichiona ndikaona kuti ndobato rekumira naro. Ndazobva kuchikoro takatangawo kubata bata zvemabhizimusi. Saka kwandinoshandira ndiri kumahofisi kwatinoshandira tiri kune ofisi yebato. Saka ndaipota ndichiendo imomomo ndichingobvunza ndichiona kuti chii chinoda kuitwa chinoda kubatsirwa. Vakaona kuti uyu munhu uyu anoda kubatira pamwe chete nevamwe, ndozvakazoita kuti ndisvikopa kunzi patinoda kuti tisarudze vanhu vachanomirira musangano tinoda kuti iunge uripo. Saka ndakatoita zvekunominetwa kwazvo nevamwe vandinobatirana navo mumusangano.
Vana veZimbabwe vakada kuzwa kuti vachikoto kuZimbabwe vanobva kupi kumusha uye vaiitawo zvematongerwo enyika here vari kumusha.
Vachikoto vanoburika pamurewa dzabva kuZumba. Kuzumba ndinoziva kuti hongu vateereri vazhinji vanoziva kuti inozikanwa nenhau dzei dzematongerwo enyika. Ndazvarwa ndiri mubato reZANU-PF, ndakurira mubato reZANU-PF ndichicherechedza kuti ndo rakatirera. Kune vazhinji vanopokana nazvo asi ndokwandakurira ndokwandichiri.
Vana veZimbabwe mungavasiyira shoko ripi vari kunze kwenyika? Nekuti vazhinji vanongofunga kuti kana uri muenzi haugoni kupakura rongo revaridzi vemusha.
Chandinoda kutaurira kune vana veZimbabwe, chinhu chekutanga chandakacherechedza musango matigere, kutungamidza Mwari pamberi. Ini ndinobata zvekare ndiri muchechi yeZayoja, ndiri mutungamiriri muchechi yeZayoja. Chechipiri ndinoda kuti tikurudzirane semaZimbabwe yedu kuti tibatane tiite zvinhu zvakawanda tiri pamwe chete sezvinoitawo vamwe vanobva kune dzimwe nyika. Izvozvezvo ndaona kuti ndozvaita kuti isusu munharaunda ino yatigere tisumukire. Tasimukira kubva kumabhizimusi, tasimukira kusvika pakuchengeta mhuri dzedu, tasimukira kusvika pakuti tisumudze community, tivhoterane kuti inini ndikwanise kupindwa kwachigaro ichi. Inyaya yeZimbabwean community yakamira nene.
Remangwana munoroona rakamira sei vachikoto?
Zvandinoona inini muchiratidzo changu ndezvekuti umwe musi ndinofanira kunge ndiri muparamendi yemuno munyika. Saka naizvozvo tinongoramba tichitarisira chibata musangano kuno chibata basa chibata basa kusvika tasvika.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chakasarudzwa sakanzura kuKobe kuBritain vatafadzwa chikoto vachitaura vari parunare kuBritain kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika anowedzera nguva yekuti mutongi mukuru wematare edzimhosva vaLuk Malaba varambe vari pabasa kunyange hazvo vanga vachifanira kuenda pamujikandigere. Asi mamwe magweta anoti zvaitwa izvi zvinoratidza kuti hurumende hairemekedze mitemo nematare ayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesithathu mhla ka 12 uNkwenkwezi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ukhetho lweZimbabwe luyadecidwa yicourt. Kudingakala umuntu ozafika enikeze ijudgment uma kuyukuthi kuhanjwe ecourt ehambisana lalabo abaphetheyo, yikho bemngezelele.
Amagqwetha alwela ilungelo loluntu asekhweze emthethandaba isicelo sokuphikisa ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba ngeminyaka emihlanu.
Into e-COVID-19 le iyasifaka kayisiphathi kuhle ngoba abantu nxa sebenze kwaminyana kunjana uzathola ukuthi la mamaski akhona lawo kasagqokwa kuhle ngendlela lapho kumele khona kugqokwe ngoba wonke umuntu uyabe sejahile.
Abenhlanganiso yezimoto ezithwala uZulu koBulawayo bathi sebedinga usekelo lwamalunga edale lephalamende ukuthi abakhulumele uhulumende ngodubo lokwaliswa ukusebenza ngalesi sikhathi se-COVID-19 lockdown. Abongi abadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele Botswana bamanyene labanye babo umhlaba wonke jikelele ukunanza ilanga ile International Nurses Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla wengeze isikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba ngeminyaka emihlanu, lanxa nje kulobu khonona ngalolu daba lamagqwetha eseluphikisile emthethwandaba. Umnumzana Malaba ubemele athathe impenshini ngomgqibelo mhla ka-15 lapho afikisa khona iminyaka yokuphumula engamachumi ayisikhombisa, i-70 years, kodwa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso selizwe okwenziwe ngamalunga edale lephalamende kuphe umongameli Mnangagwa amandla okwengeza iminyaka yokusebenza kukamnumzana Malaba labanye abahluli benkantolo eziphezulu. Lokhu kutsho ukuthi usezatshiya umsebenzi eseleminyaka yokuzalwa engu-75. Encwadini elotshelwe umnumzana Malaba unobhala ehofisini kamongameli Mnangagwa, uChief Secretary Meshack Sibanda uthe umongameli ukuvumile ukuthi aqhubeke ngomsebenzi mhla ka-16 lapho obekumele ayiphumula khona ngemva kokubona incwadi yakhe evela kudokotela eveza ukuthi uphile kuhle emzimbeni lasengqondweni. Kulamagqwetha athi okwenziwe ngumongameli Mnangagwa akukho emthethweni. Isicelo samagqwetha la isokuthi idalele High Court lesule inyathelo likamongameli Mnangagwa sizahluzwa ngolwesihlanu. Untungameli Nkomo uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo ngalolu daba.
Okuliqiniso yikuthi sesilungiselela ukhetho. So njengoba kuzaba lo khetho siyakwazi ukuthi at times ukhetho lweZimbabwe luyadecidwa yicourt. Kudingakala umuntu ozafika enikeze ijudgment uma kuyukuthi kuhanjwe ecourt ehambisana lalabo abaphetheyo, yikho bemngezelele. Njalo kufuze sikuzwisise ukuthi sibuswa ngontando kayiphikiswa. So uma ulombuso wabontando kayiphikiswa, okuliqiniso ukuthi abantu bangaze bekhulume bethini bazafaka lokho that will make them politically relevant. Yiko bemngezelelele ngoba okamalaba uzabuya enze i-political judgment ezafitha labo bantu abaphetheyo.
Ngamanye amazwi Fuzwayo uthi wena kukhetho luka-2023 singabona kusiba lokuxabana lokudonselana esikubone kusiba khona kukhetho luka-2018 lona olugcine luxazululwa yinkantolo ikhokhelwa nguye uMalaba.
Kunjalo okumenza bemfake khona bana bakhangelela ukuthini ngo-2023 ngokhetho uma kungaphumanga ngendlela yokuthi base bawine outright kungaba contested lwana uzafike nikeze i-judgment esuthisa bona.
Yebo, bayakhala abanye bathi ukuguqulwa kwesisekelo lokho kube into embi kakhulu. Kodwa bona bezano PF labanye be-MDC bathi hayi selidumele dlula sokwenzakele njalo bathi bona gaba kubone kuyinto embi kangako siyazi ukuthi kulomunye umthetho njalo osolwa ngabanengi ophakathi kokubunjwa nguhulumende sikhuluma nje owe-Patriot Act odinga ukujezisa uhulumende athi ngabathengisi ungathini ngalowo mthetho
i-Patriot Bill obviously kathesi wonke umuntu kufuze ukuthi encindezelwe ebe ngumuntu ofakwa amatomu elandele lokho okufunwa yilaba abaphetha amandla
umnumzana Mbuso Fuzwayo yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lonto ungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo Umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa usegcizelele ukuthi abatholakala besephula iziqondiso ze-COVID-19 abagoqela abachayeli bezimota abakubhizimusi yokuthwala abantu bona bengabhalisanga kunkampani yezukho bazabotshwa ngoba besabalalisa lomkhuhlane. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association imanyene lezinye isanda ukuqoqa umhlangano lapho abavumelane khona ukuthi bazalobela uhulumende kanye lekhansile yaleli dolobho incwadi ekhalaza ukuthi kuvunyelwe abanye abakubhizimusi yokuthwala abantu ukuthi besebenze. Unkosikazi Theresia Nyathi, umabhalane wogatsha oluphathelane lezimota ezithwala abantu kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi sebekhuthaza lamalunga edalele ephalamende ukuthi akhulume ngalolu hlupho ngoba lungenye yembangela ememethekisa i-COVID-19.
Kulandela ngalani umhlangano sisavumelana ukuthi incwadi ingabuya sesikhulumisana labo. Esekuvumelanayo ikona ukuthi izinto kazenze kuhle, i-monopoly kayifunakali, i-competition kayivunyelwe, se-competition ukwenzela ukuthi ezinye izimoto yamazukho malutshwane and yona izukho kona akula original zukho ngama-private buses abantu. Yikho kono kwesithi ziyanethi most of them are not even suitable zafitha ukuthi zisemgwaqweni ama-awukhona lawa amanye ihluleka loku kukhona uzathola ukuthi amabhasi lawana ayagcwalisa abantu i-COVID yona le protocol ekhona kabayinganzeleli kabalandaba labo
sikhuluma nje uhlupho lolu solunjani kathethi
uhlupho kakunkinhlanga lutho uhlupho lokho lunjalo lokho lumemetheka lunjalo akulanto esingathi thina kungono what was really zingavele zibotshwa ngoba khanye ngani kube kuyi-operation ukuthi ziyagidiniswa yena abantu beyisafa yethi nxa izimoto ezincane zingavunyelwa zibe khona ole mali yakhe uyazingenela lapho athanda khona manje kukhona okwakathesi ukuthi akumelanga ube li-choice sokumele ukuthi ungene kwizukho wenza uyathanda kumbe kawuthanda lenye into abakhala ngayo futhi abadala bathi bona nxa uthwele ihlaka lempuphu ungena kwizukho kadigadala sokuyi-extra money kanti ungazingenela emotweni encane imoto ezincane zazingabhadali kathesi sokubhadalisana ikho kunye njalo futhi zi-other thing abakhala ngayo kazifike endaweni eziningi ziyaphelela endleleni ibhasi lethu lalapho kwakumele okwakusima khona amakhombi afinyeleli khona umuntu abe lemithwalo yakhe sebhadala imali yakhe aphinde achiwe futhi emangweni engafiki laphaya khona.
Litho ngani ukuthi ukuphithizela lokho kusemabhasini abantu beswela imota zokuhambisa kungaba lomthelela ku-COVID-19?
Into e-COVID-19 le iyasifaka kayisiphathi kuhle ngoba abantu nxa sebephuva minyana kunjana uzathola ukuthi lama maski akhona lawo kasagqokwa kuhle ngendlela lapho kumele khona kugqokwe ngoba wonke umuntu uyabe sejahlile njalo futhi enye into abakhala ngayo abadala akula timetable ayikho i-timetable ukuthi ibhasi ende iyasuka sikhathi bani ifike sikhathi bani njalo mntwana kungela dizili akula notification evela kuzoko ethi namhlanje bani singangena ethown asilanga i-transport bazathola abantu besuka labo ezindlini babandenise lapho edolobheni ukuthi babafinyelele babiyele ezindlini sokusiba yinkinga njalo le ndaba liyanye yayivela ikhona yabantwana besikolo omama laboba babafundisa abantu abao ezikolweni lapho ababona kungani yikho kubajabulisa khona njalo abanye emalokishini lapho abahlala khona uzathola ukuthi tantshana primary school kajani. Kwa sebe siku ngono siwa hami chige. Lape shingile la kone sifona kuhani kudula. Uta bantu anaba handi chige. Hizi mwota zemiza. Anababe okanaiza njenga wazwadi njenga za kami. Zatare la bantu anababishele. Babishele njale makai.
Loo mkosikazi Teresia Nyathi. Umabhalane obona ngeziphathelane lezimoto kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Resident Association sixoxelaye ekobulawayo. Ukusenjalo, ugatsha olubona ngezempila kahle olweWorld Health Organization eZimbabwe luthi luchayela omonge ihlombe ngomsebenzi omuhle abawenzayo ngalesi sikhathi kulo bhubhano lweCOVID-19 njalo kunanzwa usuku lweWorld Nurses Day. Embikweni eliwethule enkundleni yeTwitter, ugatsha lolu luthi lukhumbula njalo bonke ababulawa ngumkhuhlane lo. Ugatsha lukahulumende luthi abantu asebehlaselwa ligcikwane le-coronavirus elizweni selokhu laqhamukayo sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amane 38,419. Labulala abedlula inkulungwane elengxenye yayo 1,579. Selokhe laqhamukayo ngomnyaka odluleyo. Izolo kuphela iCOVID-19 ibulele abathathu yahlasela abalichumi lanhlanu asebehlabe ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 539,526. Abongi abadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele Botswana abamanyene labanye babo umhlaba wonke jikelele benanza ilanga ile International Nurses Day ngesikhathi iCOVID-19 ilokhu ihlasela lelo lizwe ngolaka. Umqondisi Dube weStudio 7 usethulela lolu daba eseGaborone kwele Botswana.
Kwele Botswana ilanga leli linanzwa lonyaka ngesikhathi ilizwe leli dwansa nzima ukumelana leCOVID-19 kodwa lisanda kusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kulomkhuhlane eSinovac vaccine evele kwele China. AbeZimbabwe labo basemzileni wokuhlatshwa ijekiseni le. Unkosikazi Patience Dube Nleya ungumongikazi wesinye isibhedlela seGaborone ungomunye owabongi beZimbabwe kwele Botswana abade besemkhosini wokunanza usuku lweInternational Nurses Day owenzelwe edolobheni leli.
Akula nje ama challenges bona from the hospitals that have worked in, everyone is just recognized as a nurse and you get equal appreciation xa ukuthi kulama presence, but khona ay an international thing akula nkinga, we are all treated the same.
Udubeni Leya uthi ngemva kokudlula umnyaka abelokhu beliswane lomkhuhlane we-COVID-19 sebesiyabejwayela ukuphathisa uzulu ngaleli gciwane lona eliqhubeka limemetheka. Noma nje uDubeni Leya sithi konke nje kuhamba kuhle emsebenzini yabo, umongameli wenhlanganiso emela bonke eBotswana Nurses Union umnumzana uBonolo Rahube uthi kuningi abakuswelayo, uthi baqhubeka belahlekelwa bonke ababanjwa i-COVID-19 njalo isimo somkhuhlane sesitshengise ukuthi umsebenzi wabonke uyingozi engakanani.
Botswana has also registered nurses who were psychologically trained because of the COVID-19.
Hele Botswana lingelinye lamazwe libhalise ukuhlupheka kwabongi okudalwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Sesidinge ongaphathisa ukulolonga imizwa yabongi ukuze kwehlise ubuhlungu kanye lokuhlupheka okudalwa yisimo ababhekane laso ise-COVID-19.
Abongi baphatheke kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 ngemva kokuba ile Botswana lithole imbodlela zomuthi yeSinovac vaccine eziyinkulungwane ezingamakhulu amabili i-200,000 ezivela kwele China. Iningi labeZimbabwe kwele Botswana kade lingakatholi ijekiseni ngoba waqala uhlatshwa abaleminyaka edlula amachumi ayisikhombisa lanhlanu i-75. Iningi labeZimbabwe ngabaleminyaka engaphakathi kwamachumi amathathu i-30 lamachumi ayisithupha i-16. Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala eGaborone mzana Stanley Ncube ulethemba lokuthi labo bazathola ithuba masinya lokuhlatshwa ijekiseni le.
Ye, lati siyajabula ukuthi ama vaccine labo yavele eChina sebeqale silukunika abantu. Njoba sithembisa ukuthi lati sivele ekhaya kwale Zimbabwe bazasibiza lati bengasibandululi. Into esijabulisayo leyo, siselayini sikhuluma kanje silokho sizama ukuthi sizibhalise siregister, sisebenzisa amafoni ukuregister. Kodwa nxa kusehlula sizahamba emakliniki siyebhalisa ngobuningi bethu.
Noma nje iningi lilindele iJackson yokuvikela uCovid-19 uhlelo lolu lubikwa luhamba ngonyawo lonwabu esibhedlela ezimele zodwa abanye besesaba okuza ngemva kokuhlatshwa iJackson. Kubhubhe abantu ababili ngenyanga edluleyo ngemva kokuhlatshwa iJackson AstraZeneca kwele Botswana impumelelo yokuthi babulwe yini ilokhu ingakaphumi. Sekubhubhe abantu abedlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye i-751 ngenxa yomkhuhlane weCovid-19 kwele Botswana, kukanti abaphose befike inkulungwane ezingamashumi amahlanu 49,041 sebatholakala belo mkhuhlane lo. Ilanga le-International Nurses Day kalizange linanzwe ngomnyaka ophelileyo kulandela ukuqhamuka lokubhaha komkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni jikelele. Lalo nyaka abongi bananze ilanga leli besezibhedlela zabo ezijeneyo kungabuthwana ngenxa yesimo se-COVID-19. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Umthethwandaba we-High Court namhla umise kancane ukuthethwa kwecala eletheswa abesifazana be-MDC Alliance abathathu, onkosazana Joanne Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova, ukuze kuhluzwe isicelo sabo sokuthi umantshela umtshutshisi abaphethe icala leli besuswe ngoba bethatha uhlangothi. Abathathu laba bathe umantshi uBianca Makwande lo mtshutshisi uMichael Reza kumele bame eceleni udaba lwabo luthethwe ngabantu abaqhuba kuhle umsebenzi. Kusinqumo sakhe umahlule we-High Court uvumelane labo Mamombe esithi inkundla yakhe kumele ihluze isicelo sabathathu laba. Udaba lolu lumile. Untungameli Inkomo we-Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Svanda ngalolu daba.
UJoanna Lochimbiri bayahlukumezwa ngama magistrate njalo sokukhanya ukuthi labanye ama judge labo sebefanana lama magistrate ngenxa yokuthi bale pressure kuzani phezulu kululungelo lwabo ukuthi bacele umthethwandaba ukuthi laba bantu bazikhuphe endabeni enje ngoba vele batshengisa ukuba lohlangothi. Sisebele mbale uprosecutor Reza la lo magistrate lo ohla uBianca Makwende ukuthi sebesebenzela izanu hashi isizwe. Ngalokho sifisa ukuthi kube isiboniso esiqakathekileyo ukuthi umuntu olecala umsulwa njalo amalungelo akhe afanele ukuthi akhangelwe kuhle, hayi ukuphonguhlukumezwa. Thina sithi lokho abakwenzileyo kulungele kuzakwenza abantu beZimbabwe lelizwe leZimbabwe jikelele le-international world ibone ukuthi best interests azisekho ezemthethandaba sokuyi-best interests zezanu lababusayo.
Elithi lina umantshi lo mtshutshisi kudaba lolu bakhanya bethatha uhlangothi, kodwa uhulumende uhlezi ekulandula nje esithi hayi imithethwandaba isebenza izimele, akula kungenela ukahulumende, akula kungenela kwezombusazwe.
Sibona ngani abantu laba bahanjiswa e-Fort Hare University e-South Africa behanjiswa i-Presidential Scholarship besuka ku-Border Gaze Training Center ngoba izenzo zabo ngani vela zikho emthethweni ngabantu abasebenzisa ikhothi. Ngathi abasebenzisa ikhothi kabi, they are abusing i-court system ngoba bona bazibona ngani ngumthetho ngokwabo. Kambe bangabe lokhu behlupha be-abuser i-justice ukuncitsha abantu i-bail. Yena umama lo uJoanna eyi-member of parliament uChimbiri bayamazi ukuthi uhlala lapha yikuhlukuluza, yikho ke benze kahle. Njalo vele siyakwazi iningi yama-magistrate ba-compromised.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafa Svanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine lokutholakala kohlobo lwe-coronavirus elolaka kwele-India bomakhelwane kwele-South Africa. Abesifazana abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa bakhuthazwa ukuthi basukume badinge indlela zokuziphilisa ukuze bazimele, okuzabangela ukuthi babe lesibindi sokulwisana lokuhlukuluzwa kwabo ngabelisilisa. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lokhu kuphume embuthanweni owenzelwe eJohannesburg wokuhlaziya ngezandlubhe lezankathaze zabesifazane lapho kade kule ngcwethi zemisebenzi lakunhlangothi ezehlukeneyo zempilo ezigoqela abacebisi abalwela amalungelo oluntu labanye. Unkosazana Sifiso Ndiweni ongomunye wabomama abakade besembuthanweni lo uthi ziyanda izehlakalo zokuhlukunyezwa kwabesifazane ikakhulu abavela phandle kwelizwe. Unkosazana Sifiso Ndiweni ongomunye wabomama ababebuthene eJohannesburg bekhuluma ngezandlupe lezankathaza zabo uthi kuyanda ukuhlukunyezwa kwabesifazane ikakhulu abavela phandle kwelizwe.
Ama-challenges esihlangana la maningi, kule abuse emsebenzini, kule abuse ezikoleni, kule abuse ezindlini. Nasezindleleni uthi lokhu uhamba uma kumele kwenziwe something utshele ukuthi we foreigner, you don't deserve it. So njengama-immigrants siphele nzima, siyahlukumezeka, asizitholi izinsiza ezifanele sizitholi because silebhulwa njengama-immigrants.
Kuqula labahlukunyezwayo kulalabo abangasebenziyo abeyame kubomkabo loba omasihlalisane babo ngikho konke abakudingayo empilweni. Abanye ke labo abahlukunyezwayo bese kungenela isihlobo sikuthaza ukubekezela kuze kuphethe umunye esebulewe. Bakhona njalo abacina bebanjwa ngamandla ukuya emacansini ukuze baphiwe imisebenzi. Olwela amalungelo abesifazane kwele South Africa unkosazana Nobuhle Viji Ajit uthi abesifazane laba bangekela ukuzilwela bazayifunda ivaliwe.
Like umuntu akhona ugcina sekubulala. So women should find a way to sustain themselves bengadiphendi emadodeni. Umuntu okuhlukumezile akushakwazwa ukulimaza, dinga into phela ezokwenzisa uphile kahle uyi-one, ubekwazi ukuthi yakhokha njani irent, ukwazi nje ukuzimela uyi-one nje njengomuntu ongumama, ungadiphendi komunye umuntu because yinto ehlale yenza ukuthi behlale bebuyele emuva begcina sebehlukumezile abe begcina sebebulawa in the process.
Okuluhlu lwezemfundo njalo engumqondisi wesikolo se-Hope Fountain Combined School unkosazana Zanele Khumalo uthi kuqakathekile ukuthi omama baqakathekise imfundo yabantu ababo ikakhulu abangamantombazana ukuze benelise ukuzimela kusasa.
Umama ma uyoregister umntana wakho umama o-responsible check ukuthi isikolo leso register kuso umntana wakho sisemthethweni yini, ungakalahleli imali yakho ngoba kuzakuhlupha kusasa ngoba
ingcitshi kwezokwelatshwa kokukhathazeka emoyeni owenkampani ye-Imizwa Holdings unkosazana Zwakele Saradube uthi kuqakathekile ukuthi abesifazane laba bazi ukuthi bafunani empilweni ukuze bengemukeli loba yini eyenziwa ngabesilisa kubo.
So ungabi ulo muntu okuthi ufuna umuntu esilisa aze kuwakwenzeke. You need to find that joy and peace within. Change your story. Learn the law from Kutubeyona, Obeyona. Start talking about it. Start doing it.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso okuyiyo ebiqoqe umbuthano wabomama laba eZim Imbokodo unkosazana Victress Matutu uthi kuyajabulisa ukubona umama beZimbabwe bephakama besethula lokho kusenhlizweni zabo.
Sibonile ukuthi omama abanenhlupho eziningi abalazo abadinga ukuthi ngokuya kwesikhathi le nto siyenzayo siyenze njalo nje ukuze omama bafundiseke bafundisane ngendlela esiphila ngazo singabantu bokufika lapha eSouth Africa langendlela esiphila ngazo njengabomama ukuthi senzane ngabantwa bethu ukuthi abantu bethu bahambe ezikolweni ngoba kuyinto ehlupha kakhulu nangokuthi abantwana baphila njalo amaphepha okuthi bafunde lapha eSouth Africa kungabi lesikhathi sokuthi uphiwe umntwana sehlupe kodwa sakwazi ukubhala umetriki ngenxa yokudlala amaphepha.
Ucwaningo oluqhutshwe inkampani ezibalo zikahulumende Statistics South Africa ngo-2018 lukhomba ukuthi phakathi kwamahola amathathu kulesifazana oyedwa obulawayo kwele South Africa, one woman killed every 3 hours. Ngomnyaka ofanayo bebesedlula izinkulungwane ezingamashumi amabili lane over 24,000 abahlukunyezwe ngokocansi. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Okwamanje ngesizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Elemelika lizinikele ukusekela amazwe awo Western Balkans emcabangeni wawo ukumanyana lamanye amazwe awezwekazi le-Europe kanye lakusifiso sawo sokuba yingxenye yomanyano we-European Union lezinye inhlanganiso ze-Euro-Atlantic. Sisebenza lamazwe asemhlobulweni we-Western Balkan lawezwekazi le-Europe angabangane bethu ukuthuthukisa umbuso wentando kaZulu. Ukulandelwa kwemithetho, ukulwisana lenkohlakalo, ukusebenza kuhle kwentathelo zindaba zingahlukunyezwa njalo zikhululekile kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu enhlangothini ezehlukeneyo zempilo, kutsho isikhulumeli sogatsha lokudlelana kweMelika lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Ned Price embikweni awethule izolo. Lokhu uthi kuzanceda ukulondoloza ukuthula izwekazi le-Europe. Elemelika lithi njalo lizinikele ukuphathisa amazwe awe-Western Balkans ukuqinisa ubudlelwano kwezenotho, kwezokumelana lokuguquka komkhathi kanye lokulondoloza indlela eziqondileyo zokumelana lodlame lokuhlukunyezwa ngele-Russia. Sifisa njalo ukubana sincedise lo mhlubulo ukuba uthuthuke kulondolozwa konke okuqakathekileyo kanye lama-industry ukuba angabhidliki ngenxa yemisebenzi yabakwele China, kutsho uPrice. Phezu kwalokho, elemelika liyahlonipha kakhulu ukusebenzelana kwalo enhlangothini zomvikela okugoqela abangane abasanda kungena kumanyano we-NATO, iMontenegro le-North Macedonia. Siyemukela ngezandla zombili inguquko esithe yenziwa ngabe-Albania le-North Macedonia, njalo sizaqhubeka sisekela inkulumo zokuqinisa ubudlelwane lamazwe awomanyano we-European Union ezizakwenziwa ngomhlolanja lonyaka, kutsho uPrice. Elemelika lithi njalo lizimisele ukusekela umsebenzi wokukhuthaza langokulotshwa kwesivumelano sokusebenzelana kwele-Kosovo lele-Serbia esijonge ukuqinisa ukuhloniphana kwamazwe omabili. Siyasekela inkulumo ezilawulwa ngabe-EU, njalo sikhuthaza amacele wonke ukubana angene kulezi nkulumo ngenhliziyo ezilesineke lesifiso sokulungisisa inkinga ezikhona ukuze kube lokusebenzelana okuhle enhlangothini zonke zempilo okugoqela ezombusazwe, kutsho uPrice. Elemelika lisebenza njalo lamazwe omhlaba ekusekeleni eleBosnia leHerzegovina kunguquko eyenziwa yilamazwe ukuze enelise ukwamukela ukuba ngamalunga aweyiyo egoqela imithetho eqondisa ezokhetho ukubunjwa kwe-ofisi e-Office of the High Representative eminyakeni engamashumi amabili lanhlanu edlileyo phansi kwesivumelano se-Dayton Peace Agreement. Kubikwa kuncede kakhulu ekulondolozweni kokuthula esigabeni lesi. Ihungahunga lokuthi kungaba lokuguqulwa kwemingcele esigabeni se-Balkans kusenziwa ngokosiko kubikwa kulakho ukubangela ingxabangxoza, kuvuselele inhlungu zamanxeba ake aba khona endulo, kugxwayisa uPrice. Kudingeka ukuhlela ngonanzelelo ikusasa enhle yomhlubulo o-Western Balkans okugxile embusweni wentando kaZulu olandela imithetho, uhlonipha amasiko ehlukeneyo lamalungelo oluntu.
Lolo ludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amagqwetha alwela ilungelo loluntu asekhweze emthethwandaba isicelo sokuphikisa ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kwamahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba ngeminyaka emihlanu. Abenhlanganiso yabezimota ezithwala uZulu koBulawayo bathi sebedinga usekelo lwamalunga edale lePhalamende ukuthi abakhulumele kuhulumente ngodubo lokwaliswa ekusebenza ngalesi sikhathi se-COVID-19. Abongi abadabuka eZimbabwe abasebenzela kweleBotswana bamanyene labanye babo umhlaba wonke jikelele ukunanza ilanga le-International Nurses Day. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.